regai nditi pamusoro kune miva jonga vari kushaira pamusoro kune vese vakateerera. Zita ndinonzi Trinity Munyaradzi Dliwayo. Ndiri murume akaberekerwa munyika yeZimbabwe munzvimbo inonzi Berengwa. Zita rangu remadunurirwa pastage vanondidaidza vachiti DJ Oloma Tete. Tinoitawo zvekuridza music tichiofa ma DJ services kune vanenge vachiita mafunctions avo akadai semagraduation party, mabirthday parties. Tinoofa PA system kune vanenge vachida PA system. Tinoofa zvakare maservices edu kune vanenge vachiita michato. Zvakare hatiperere ipapo, iri basa ratinoitawo maweekends separate time, but basa redu hombe tine kambani yedu inonzi Machinal and Construction inova iri kushanda munyika muno meAmerica parizvino.
Mabasa api amuri kunyanyoita? Muri ku Machinal and Construction.
Tiri kunyanya tiri kubata tiri ku Machinal and LLC, Machinal and Construction Company inova iyo inoita kitchen remodeling, basement remodeling, bathroom remodeling. Tinoita framing, we do exterior and interior painting, we do home remodeling. Ndingangoti tinoita zvese zvinechekuita nedzimba dzemuno muAmerica. Parizvino ndo basa redu zhinji ratinenge tichiita nguva dzese. But kana ichinge yasvikawo nguva yekuzorora nguva yemaweekends sekutaura kwandaita, ndo patinobudawo tichienda kunoridzira vanhu mumhanzi nekuvatandadza nenzira dzakasiyana-siyana.
Mataura nyaya yekuti muri kunyaya dzemimhanzi kutandadza vanhu. Muri kutambirwa sei nevana veZimbabwe? Tipei tinzwe kuti vari kutambira sei.
Tiri panyaya yekuridza mimhanzi, takanangana nezvemimhanzi. Ndinoda kutenda ruzhinji rweZimbabwe nekuti tiri kuwana rutsigiro rukuru rwakasimba chaizvo kubva kune vana vekumusha. Nekuti kazhinji kacho pavanoungana vachiita izvo zvavanga vachiita, vanofara chaizvo kutidedzawo kuti tiuye tichivaridzira. Saka semaonero andinoita inini, aiwa tiri kutambirwa zvakanaka mumastates akasiyana-siyana. We have been around so many states tichiprovida maservices edu yaya edjing. Saka tovangotenda nerutsigiro rwatiri kupiwa nevana vekumusha. Aiwa tiri kutsigirwa zvakanaka, pose patiri kufamba tiri kutsigirwa zvakanaka, ende hatingacheme zvedu kuti tine matambudziko atiri kusangana nawo. But tinoda kungotenda vana vekuZimbabwe nekungoramba nekutitsigira kwavanenge vachiita nguva dzose. Saka ndinongoramba ndichingoti dai varamba vakadaro. Ndouya zvakare panyaya yeMachinal and Construction. Ndinoda kutenda zvakare nekuti ndinoona vana vekumusha vari kutitsigira zvakanyanya mubhizinesi redu iri rekugadzira dzimba. Tichitarisawone kuti bhizinesi iri rinonyanya kuitwa nevemuno. So tinoda kungotendawo nerutsigiro rwavanotipa. Tagadzirawo dzimba dzakati wandei munyanya muno muPennsylvania, muNew Jersey, muMaryland, nekuNorth Carolina. Tinotenda vana vekumusha vese vanenge vachitideedza tichiuya kuzovagadzirira dzimba dzavo. So aiwa tiri kutambirwa zvakanaka nevana vekumusha, ende tinotenda nerutsigiro rwavari kutipa.
Zvinhu zvamakatanga mave muno muAmerica here kana kuti zvinhu zvamaita muri kuZimbabwe?
Zviri zvekuridza mumhanzi zvinhu zvatakatanga tiri kuZimbabwe. So patakazongouyawo kunoku tichibva tangopfuurirawo nebasa irori. So hazvisi zvinhu zvatakatangira hedu kuno, zvinhu zvatakatangira tiri kuZimbabwe mugore ra2008 kusvika pari zvino tichiri kungozviita. Zviri zvekugadzira dzimbawo takazvitangawo zvakare tiri kuZimbabwe, but zvinozongotisiyanei nekuti mavakirwo anoitwa kuZimbabwe nemavakirwo anoitwa dzimba kunoku akatisiyanei. So tazouyawo kunoku ndo patakazodzidzawo maitiri avanozviita kuno, tichibva tatangawo kuita zvedu tega. Ndopa akazomuka Machinal and Construction inova iri kupa maservices kune vanhu vakasiyana-siyana.
Ndezvipi zvimwe zvamuri kuita zvekubatsirawo vangava vana vezvikoro kumusha dzingava nharaunda kwamunobva kwachakohwa?
Mushure mekunge tauyawo kuno kubudikidzawo nenyaya dzatinenge tichinzwa dzinenge dzichitika kumusha dzekuti vechidiki vakuita zvemadrugs, vari kuita zvakasiyana-siyana, takaedzawo nepatinogona kuunganidza vechidiki tikafoma dance group. So ndokwavanoswera vachidzidzira kutamba, vachidzidzira izvo zvemumhanzi, vachidzidzira angave matarenda akasiyana-siyana. So tine vari kutungamira chirongwa ichochi. So tine programu yatakavhura yegroupu rinonzi Coconut Entertainment. Mukaenda paFacebook munovaona varipo, ndevechidiki vakati vandei vanenge vachiuya nematalents akasiyana-siyana vachishare. So zvinhu zviri kuvabatsira nekuti vari kuwanawo mari kubva kwazviri, nekuti vanohaiwa mudzimbo dzakasiyana-siyana. vachienda kunoita showcase matalenta akasiyana siyana, kungave kutamba, kungave kuimba, kungave kuridza mainstruments. Vari kufamba munzvimbo dzakasiyana siyana vachiita basa irori. So ndinofara nekuti zvinhu zviri kubudirira, zvinhu zviri kufamba zvakanaka chaizvo, nekutiwo vari kuhaiwawo nevanhu vakasiyana siyana. Mungave mumuchato, angave maprivate gatherings, angave magovernment functions, vari kuenda vachinoshowcase talent ravo vachiita. So svodo rega rega vanenge vari fully booked. So mari dzese dzavari kuwana ikokoko dziri kuzovabatsirawo kuchikoro, vamwe vari kumayunivhesiti, ende dziri kuzobatsirawo vamwe vari kumba. Zvakare kunokuwo tiri kubatsirawo kuvabhadharira maschool fees. Vashoma vacho vatakasarudzawo kubatsira ivavo tiri kubatsirawo nemaschool fees. Tinotumirawo hembe dzekuti vapfeke dzakanaka, tinotumirawo zvinhu zvekuti vashandise pavanenge vari kuita basa irori. So ndo zvimwe zvezvinhu zvatiri kuita kumusha kusevedzawo kusimudzira vechidiki vane matarenda akasiyana siyana, tichivaudza pamwe chete so that they can share the ideas and the talents. Ndo zvatiri kuita.
Imo muno mudiaspora tinonzwa vamwe vachiti kusina mai hakuendwe, matambudziko apiwa muri kusangana nawo?
Hongu Mr. Jonga mataura chokwadi ipapo, vanodaro vakuru vakati kusina mai hakuendwe. Ichocho ichokwadi, nekuti ndakatarisana nenhau yemumhanzi, mamwe matambudziko atinosangana nawo ndeyekuti kune vamwe vaya vanenge vachida kuridzirwa mumhanzi vari mudzimba. So kana muchinge masvikawo kudzimba kuya mukatanga kuridza, vavakidzani vavo vanoita sekunge vanopokana neruzha rwunenge ruchibuda, mozopedzisira madeedzerwa mapurisa kunzi pane vari kutiitira noise apa. Saka ndo matambudziko mazhinji atinonyanya kusangana nawo munhau dzekuridza. Kungave pahotera mukaenda muchinoridza ipapo, vanenge vakabhukawo kurara ipapo vanouya vachichema chema kuti tiri kuitirwa noise, zvinova zvinozotimanikidza isusu kuti tideredze ruzha rwemimhanzi yatinenge tichiridza. Zvinozova zvonetsawo nevanhu vanenge vari mukati macho vakuti kuruzha radzikira sei, hatinyatsokufara kana ruzha rwadzikira kudai ruzha ngaruwedzerwe. So ndo mamwe matambudziko atinosangana nawo iyayo. Then tiri mubasa redu rekuvaka dzimba iri, rine matambudzikowo aro ekuti kazhinji kacho pane atinoita atinoti mabeads, ekuti unenge uchibhidha mabasa muchida kutorawo mabasa akati kurei kuti muite. Kazhinji kacho tinonyanya kuzosangana nematambudziko ekuti pane karusarura ganda kanoitika kana muchinge muri kubhidha imomo. Ndo mamwewo matambudziko mazhinji atinosanganawo nawo. Kwoitawo mamwe matambudziko ekutiwo kana muchinge mapedza basa, vamwe havadi kubhadhara zvamunenge makataurirana. So ndo rimwe redambudziko ratinosangana naro iroro munyaya dzezvekugadzira dzimba izvi. Saka ndo matambudziko atinosangana nawo iyayo, nyaya yevanhu vanenge vachichema chema neruzha, vanhu vasingade kubhadhara, nenhau iwo yerusarura ganda runoitika pakubhidhawo mabasa, nedzimwe nzvimbowo dzamunosvika zvinongosiyana siyana nekuti vanenge vachidawo zvakaita sei ikoko. Saka ndo mamwe matambudziko atinosangana nawo vajonga. Ndichikutendai nemukana wamatipa wekutaurawo nemi muzuva ranhasi.
Shoko ramungasiyira vana vezimbabwe vakateerera pano inonguva.
Sekutaura kwandaita zviita ndiyo DJ Olomatete. Tinoofa maservices ese, madjing services. Aiwa, kune vanotiziva mukavataurira mukavabvunza vanokutaurirai nezvedu. Mashonal and construction iripo, tideedzei tinouya mastates ese kuzogadzira dzimba. Munongotifonera tinouya tichitaura togadzira dzimba, togadzira zvose zvinenge zvichida kugadzirwa, angave magetsi, ingave plumbing, angave madrywall, ingave painting, angave makitchen, angave matabhu ashata aya tinoita yatinoti tabhu reglazing. Tinoita zvese zvine chekuita nedzimba. Tibatei, titaure, tikurukure, tigadzire dzimba idzi. Totenda Mr. Jonga nemukana wamatipa. Thank you very much.
Kune vanoda kubatai, vanokubatai sei mukoma zviwai?
Kune vanoda kutibata, makasununguka kutibata panhamba dzinoti 717-936-805. Ndinodzokorera zvakare, 717-936-8054. Kana kushandisa dzimwe namba dzinoti 267-317-0650, 267-317-0650. Mukaenda paInstagram page yedu riripo @DJ Olomatete, tiripo zvakare. Mukaenda paFacebook pedu tiripo, Facebook page yedu iripo Mashonal and Construction. Maita basa.